Greater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area inzvimbo yakakura chinambwe chemakiromita zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nepfumbamwe uye ine nzvimbo dzinoyevedza kumativi eZimbabwe, Botswana neSouth Africa. Nokuda kwekuyevedza kunzvimbo iyi, nyika nhatu idzi dzavakuita mushandira pamwe mukuchengetedzwa kwemhuka dzesango dzinowanikwa munzvimbo iyi dzinosanganisira shumba, nzou, ingwe uye matindingwe. Vachitaura mudare reparamende reBotswana nhasi, vakafanobata chigaro chegurukota rezvezviwanikwa nekuchengetedzwa kwemhuka dzesango munyika iyi vaMachana Shamukoni, vazivisa kuti nyika nhatu idzi dziri kutarisirwa kusainira nachibvumirano ichi gore rinouya.
Chibvumirano ichi chichatsanangura kuti hurumende dzeZimbabwe, Botswana neSouth Africa dzichashanda sei. Makurukota ezvenharaunda kubva kunyika nhatu idzi ari kutarisirwa kugara achisangana kuti ape kufambiswa kwechirongwa ichi, uye tiri kutarisira kuti chibvumirano ichi chichasainiranwa muna 2021 achitanga.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwemhuka dzesango uye vari mumiri wenzvimbo iyi kudivi reBotswana vaKhuberego Nkawana vaudza Studio 7 kuti nzvimbo iyi inodiwa nevashanyi vakawanda, izvo zvichaita kuti nyika idzi dzikwanise kuwana mari.
Nyika
nhatu idzi dziri kusainirana chibvumirano ichi kuti dzigoshanda pamwe chete mukuchengetedza mhuka dzesango idzo dzinongofamba dzisingadzivirirwi nemabhodha.
Vankawana vaenderera mberi vachiti nzvimbo iyi inokwanisa kuunza mari inosvika kubhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica pagore, iyo ichagwaniwa nenyika nhatu idzi. Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi reZimbabwe munyaya iyi mushure mekutadza kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro, sezvo nhare dzepamuzindo weZimbabwe munyika iyi dzanga dzisingadai kusvika taenda pamhepo. Urongwa uhu unofanana neurongwa hwekavhango Zambezi kana kuti Kaza Transfrontier Conservation Area huri pakati peZimbabwe, Botswana, Angola, Namibia neSouth Africa, uhwo unobvumidza kuti vashanyi vekunyika dzekumawirira vakwanise kuvhakachira nyika shanu idzi nevhiza rimwe chete. Muridzi weTapinda Lodge iyo iri muguta reBobonong iro riri mukati meMapungubwe Transfrontier Conservation Area vaInnocent Maposa vanoti urongwa uhu ungasimudzira kwazvo varidzi venzvimbo dzinogara vanhu pamwe nemahotera avo vange votarisana nenguva yakaoma zvikuru nokuda kwedenda recovid-19. Nyanzvi munyaya dzekushanyirwa kwenyika uye vachidzidzisa zvidzidzo zvehotel and catering pachikoro chikuru cheFrancis Stone College of Technical and Vocational Education vatichaona chikodzi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ndiyo iri kutarisirwa kudya pahombe kuburikidza neurongwa uhu.
Botswana obviously yagara vanhu vachiuya kwairi, so kushandidzana navo neZimbabwe zvichatodzorawo futi nevanhu vanga vagara vasingatembi kuti kuZimbabwe zvinhu zviri right, vachapinda through Botswana nekuZimbabwe bit by bit. Zvinhu zvinenge zvakuitwa sei zvavo vanhu vakutemba kuti andimi vakatarisira kuti vanhu avari kushandidzana sei.
Muna chikunguru wegore ra2003 nzvimbo iyi yemapungubwe yakakomekedzwa senzvimbo inoyewedza samare kana kuti World Heritage Site nesangano repasi rose reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.